manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kana tereri tinosangana tokare manero anasi uri musiwe muvhuro kukati 1 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu 24 vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvosiya Zimbabwe ichingoriyo nyika iri kutevera South Africa pauwando hwevanhu vakawandisa vafa musadhiki nechirwere ichi.
Chokutanga ndoda kukorokotedza South Africa kwakuva imwe yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuwana vaccine yekubaya vanhu vayo. Zvinopembedzwa zvikuru izvozvo. Asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete hatichabaya vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika ndiona iri nyaya ine uchenjeri.
South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yotenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Hurumende yeBritain yotemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Ncube nevamwe vakuru mumauto. Mumiriri weHarare West mudare paramende muzvare Johana Mamombe, muzvare Netsai Marova namuzvare Cecilia Chimbiri vosungwa uku vaJob Scholar vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 24 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro zvosiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika hwave chiuru chimwe chete nemazana maviri ane gumi nevanomwe kana kuti 1217 kusanganisira vamwe vakuru vakuru vakashaya nezuro nanhasi munyaya yatinopiwa naRutendo Mawere.
Vamwe vevaziviswa kuti vashaya nekuda kwechirwere cheCOVID-19 mutongi Justice Clement Phiri, mutungamiriri weConsumer Council of Zimbabwe, amai Rosemary Siyachitema, uyewo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezveminda vakambomirira mbare mudare reparamende vatendaisa vanhu. Mumashoko ekuchema vaPhiri, mukuru wevatongi munyika Valuk Malava vati vashaikira kumarondera uye vakaenderera mberi vachiti nyika yaraskirwa nemunhu aiziva nyaya dzemitemo zvakanyanya. Amai Siyachitema, avo vanga varivo nhengo yeBoard Resume Papers, vanzi vashaya nhasi mangwanani nekudawo kwechirwere cheCOVID-19. Amai Siyachitema vakatanga kutungamirira Consumer Council of Zimbabwe mugore ra2004. Vasa vanhu vanonzo vakashaya nezuro nedenda reCOVID-19. Mukuru resangano reCommunity Working Group on Health, vaitai Rusike, vatiwo kufa kwevanhu vanozivikanwa munyika mucherechedzo wekuti chirwere cheCOVID-19 chiriko uye hachisaruri. VaRusike vatiwo ndufu dziri kuitika chidzidzo kuti nyika ikoshese nyaya dzezveutano.
Asi chinhu chikuru chatinofanirwa kudzidza senyika, kuzvipatara kwedu taigara tichitaura kuti ngakuiswe mari yakakwana kuitira kuti kana tazosangana nedambudziko rakaita seCOVID-19 hazvina mhosva kuti uri mukuru kana kuti uri mudiki, unokwanisa kuenda wakasununguka kuzvipatara kwedu uchinobatsirwa nanamukoti nanachiremba vanenge vakafara avo vanenge vachitambiswawo mukoho wakanaka nezvipatara zvinenge zvakanyatsogadzirirwa.
Mumiririri wembare mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance Vastamen Chamisa vatiwo vanorangarira vasa vanhu nemabasa ekusimudzira musha wembare.
Nekuti vasavanhu anga ari munhu watakashanda naye zvakanaka chaizvo, kusiyana zvako kwemapato, but kune basa rakasiya aita rakawanda patakasiya tichisumudzira paakasiyirawo ipapo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhama dzevashaya ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi vanhu zana negumi nevashanu kana kuti 115 vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 33,388. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi zviuru makumi maviri nezvitanhatu zvine makumi manomwe nevanomwe kana kuti 26,044. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 683. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitanhatu nezana nemakumi maviri nevanomwe. Zvichakadaro, dare repamusoro reHigh Court rapa mutongo wekuti mapazi ezveutano nekubudiswa kwemashoko ape vanhu mashoko akakwana panyaya yechirwere cheCovid-19. Hurumende iri kunzi izivise vanhu kuti zvipatara zvemunyika zvakagadzirira zvakadii uye zvine zvikwanisiro zvakadii. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Hongu, Misa Zimbabwe inoda kuti ipe kutenda kudare re High Court pamusoro pekupa mutongo kana kuti kutsananguza kuhurumende yeZimbabwe kuti vafambise mashoko mukushandisa nzira dzakasiyana siyana atinotiwo maplatforms muchengezi, uyezve kuti vashandise mitauro yakasiyana siyana mukushambadzira mashoko aya.
Zvii zvamunoti zvakanyanya kukosha kuti vanhu vaziviswe vamoyo?
Kuti vanyanye kukomekedzera kuti utachiona hwakasimba hweCovid-19 yavanotiyo viral strain 501Y.V2 yapfunya chisero zvakadii munyika yeZimbabwe. Voindawo zvakare vachitaura kuti ivo vehurumende vari kutora matanho api kutira kuti veruzhinji vazvidzivirire kubva mukudenda idzvairi.
Zvii zvimwe zviri kutaurwa nemutongo uyu zvamamakumbira kumatare?
Pamusoro pazvo vochitora chimwe chidanho chekuenda pamberi vachitaura kuti kufambiswa kwevanhu mumabhodha edu kuri kufambiswa sei. Zvatinoreva izvi ndezvekuti vari kuisa matanho api pane vanenge vachidzoka munyika maererano neutachiona. Chekupedzisira ndechekuti ngavataure nemazvo kuti vari kutesta kana kuti vari kuongorora denda iri kubva mumapublic institutions ehurumende neavo anoongorora utachionawo varikazvimiririra vakashongedzeka zvakadii kuita basa iri, uyezve vari kushandisa mhando dzakadii kuita basa iri, zvakare chii chavari kuona pavari kuita ongororo idzi. Vachipedzisira vanotaura vachiti mashoko anofanirwa kubuditswa anotaridza kuti hurumende ine zvekushandisa zvakawanda sei, vari kushanda pamusoro pekudzivirira denda iri vakawanda sei, uyezve vari kushandisa varakadziviririka sei, uyezve nekutaura kuti kubva patavhara manyika chii chaitwa kuti vange vachidzivirira kuramba kuchitekeshera kuchirwere ichi.
Mukuru weMisa Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrican Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.5 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mapfumbamwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 90,529. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. MuSouth Africa mafa vanhu vanodarika zviuru makumi mana zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 43,951. Kuchitiwo Zimbabwe ndiyo inotevera South Africa panyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi munyika dzose dzemusadic. Dunhu resadic ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million. South Africa yatenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Kupinda kwenhomba iyi muSouth Africa kunonzi kuchaona vashandi vari pamberi mukurwisana nechirwere ichi vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vachibayiwa. Nhomba iyi inonzi yakagadzirwa nekambani yeAstraZeneca uye iri kubva kuIndia. Gurukota rezveutano muSouth Africa Wazweli Mkize vakatozivisa kuti nhomba iyi ichapiwa kuzvizvarwa zvenyika iyi chete. Vamukize vakaudza nepfenyuro yeSABC kuti hurumende yavo haina udzamu hwekuti ibatsire zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvisina magwaro ekugara munyika iyi. Panguva iyo South Africa yava nanhomba yekutanga, hurumende yeZimbabwe yakazivisawo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga, avo vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti Zimbabwe ine mari inosvika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica yakamirira kutenga nhomba. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboi gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti vanokorokotedza South Africa nekuve imwe yenyika dzemuAfrica kutanga kuwana nhomba iyi, asi vachiti vanokurudzira kuti nyika iyi isave nerusarura pakupiwa kwenhomba.
Chokutanga ndoda kukorokotedza South Africa pakuva imwe yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuwana vaccine yekubaya vanhu vayo. Zvinopembedzwa zvikuru izvozvo. Asi nyaya yekuti vati taangobaya vanhu vedu chete, hatichabayi vamwe vamamarudzi vanobva kune dzimwe nyika, handiione iri nyaya ine uchenjeri. Chokutanga ndechekuti iri kukurudzira rusarura ganda rusina kunaka muAfrica panguva iyi yatiri kuti ngatibatanei. Chechipiri ndechekuti vanhu ava vari muSouth Africa vanhu vanotobhadharwa mutero kuhurumende yeSouth Africa yekuti vawanewo garo wakanaka muSouth Africa imomo. Saka vanofanira kuwanawo mabhenefits angofanana nevamwe vari muSouth Africa. Chechitatu, zvine njodzi kuvana veSouth Africa vacho vanenge vabayiwa nhomba ivavo nokuti vanenge vachigara nevamwe vasina kubayiwa nhomba. Saka munyika mogara mune dura revanhu vanogona kurwara chirwere checovid-19. Dura iroro rinogona kuisa mumusi kuti chiputike futi chizadze South Africa yese, nokuti chirwere ichi kachinoenda chichimutata kachichinja unhu hwacho nguva nenguva. Saka panobuda imwe strain inogona kuzotanga kuafekta ivo vanhu vakambobayiwa nhomba futi ivavo. Kuti tipedze chirwere ichi tofanira kumeka shuwa kuti pasi rose tabaya munhu wese nhomba.
Tingatarisirawo here kuti Zimbabwe yakazowanawo nhomba inenge ichiitawo zvimwe chete zvokuti ichatangawo nekubaya zvizvarwa zvayo chete?
Kana Zimbabwe yazowanawo nhomba rimwe zuva yekuti ibaye zvizvarwa zvayo, tinokurudzira kuti tibaye vanhu vese vanogara muZimbabwe. Handisi kuti ngatibaye vanhu vanenge vachibva kunze vachingopfuura havo, aiwa, ndokuti vanogara muZimbabwe nyango vari vekune dzimwe nyika asi vachigara muno ngavabayiwe nhomba nokuti vagari vemuno. Ndoo nzira chete yatokwanisa kupedza nayo chirwere checovid-19 ichi.
Takanzwawo kuburikidza neSunday Mail hurumende ichizivisa kuti ine mari inokwana kuita $100 million yakaiswa parutivi kuti inge ichitengeswa nhomba yecovid-19. Munoti, Dr. Madzorera?
Ndoda kuti makorokoto makuru kuhurumende yeZimbabwe. Kana taisa paside mari inoita $100 million yokutenga nhomba iyi, aiwa, tabva zera. Tasvikawo pachinhano chokuverengwa nevamwewo pamamonya ipapo. Saka ndoda kuti tinotenda nedanho rakadero. 100 million imari inomeka difference yakakura panyaya yenhomba iyi. Ngatingoti vaccine 1 inoita $10 kuti ubayiwe. Pa 100 million, kureva kuti izvo tinogona kuona 10 million doses. Madosi akawanda aya, hama dzangu. Ndinovimba kuti hurumende ichazadzisa zvayaitotivimbisa kare kuti ichaita zvokuisa $100 million parutivi kutenga nhomba.
Vanga vari vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chekoronavhairasi pasi rose hwadarika zana remamiriyoni nemamiriyoni maviri kana kuti 102 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mana zvine makumi mana nechimwe kana kuti 441,000, uye vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million, asi vapora pasi rose vadarika mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe kana kuti 57 miliyoni. Britain iyo yakabuda musangano reEuropean Union nasi yatemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Ncube, mukuru wevasori vaIsaac Moyo, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga pamwe nemumiriri weZimbabwe kuTanzania vaAslem Sanyatwe ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nezvezvirango izvi, gurukota reBritain rinoona nekuchidzana nedzimwe nyika vaDominic Raab vati vana ava vane chekuita nekurawa kwevanhu 23 pakuratidzira kwakaitwa muna 2019, uye zvirango izvi zvinoenderana neurongwa hwenyika yavo hwekuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu. VaRaab vati zvirango izvi zvakanangana nevakuru vakuru muhurumende chete, uye hazvibati veruzhinji, vachiti hurumende yavo icharamba ichitsika giravanhu vemuZimbabwe kuderedza urombo, kupedza nzara, kusimudzira nyaya dzekuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekurwisana nedenda reCOVID-19. Zvirango izvi zvinoreva kuti vana ava havakwanise kuenda kuUK kana kushandisa mabhanga ekunyika iyi. Vakafanira kubata chigaro chegurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe haisati yave nemhinduro pane zvaitwa neBritain pari zvino, uye vachapindura nekufamba kwenguva. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vati vashamiswa nekuita kweBritain nekuti nguva yapfuura vange vari kutaurirana zvakanaka.
Saka iye zvino zvekuti vazoitisa masanctions kune avo vamataura avo hazvina zvazvinobatsira, nekuti hapana umbowo iye zvino wekuti zvose zvakaitika izvo ndivo vakazvikonzeresa ivo vasiwa pamasanctions avo.
Asi vati zvisinei nezvaitika, vacharamba vachitaura nenyika iyi pasi peurongwa hwavo hwekugadzirisa ushamwari nenyika dzepasi rese.
Sezvakataura President Mnangagwa, tinongoramba tichitaura navo. Kana iye zvino ndaunge ndichitaurawo navo maBritish acho nenyaya yekuti ko mazviitire chii izvi.
Vakafanira kubata chinzvimbo chemutauri webato reMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive neukama hwakanaka nedzimwe nyika.
Hazvina kunaka kuti vanhu vagare vachityora kodzero dzevanhu vozochema mangwana kana maconsequences acho kana kuti zvinotevedzera zvacho zvakuitika kwavari.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaClifford Hyatwayo vaudza Studio 7 kuti hapana zvinoshamisa pane zvaitwa neBritain, vachiti zvinoenderana nemabatirwo ari kuitwa vanhu nehurumende munyika.
MDC Alliance yakagara yachitaura kuti nyaya yekutyorwa nekubhendeswa kwekodzero dzevanhu kunofanira kupera.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika uye vachidzidzisa paGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvirango izvi zvatemerwa vashoma zvinokanganisa mashandiro ehurumende.
Saka ndiyo nzira dzakanongoita kuzviingiza vanhu, ndiyo magari edu, ndoukama hwedu tinofanirwa kuuziva. Isu vanhu ngatiite zvinoita kuti tiinde mberi kushanda kuti ikonomi yedu isumuke, zvisinei nokuti munhu ari kupolitika pati ipi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune vatemerwa zvirango ava sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa anonzi asunga zvakare mumiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo mbiri dzeMDC Alliance dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Zvinonziwo mumwe mukuru wemapurisa asungwawo nenyaya yehuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvare Mamombe, muzvare Chimbiri namuzvare Marova vanonzi vasungwa vari kwana chiremba kwavanga vachiongororwa zvichitevera kupambwa nekutochwa kwavanoti vakaitwa muna chivabvu gore rapera. Pataenda pamhepo, nhengo dzeMDC Alliance idzi dzanga dzakachengetwa pakamba yemapurisa yeHarare Central, uye magweta avo ati vatatu ava vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Hlatchwayo vashora kusungwa kwamuzvare Mamombe nevamwe vavo vachiti kuramba vatatu ava vachingosungwa-sungwa kushungurudzwa nehurumende zviri pachena. Zvichakadaro, mapurisa anoshanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission anonzi asunga mumwe mukuru wemapurisa mudunhu reMatabeleland North kana kuti Propo, Commissioner Erasmus Makodza, nenyaya yeuori. Vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi vati vamakodza vakachengetwa pakamba yemaobhura muno muHarare, uye vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kana vachinge vapomerwa mhosva zviri pamutemo. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kutinzwe divi nekomisheni yavo panyaya iyi. Mune imwe nyaya yanga iri Matare, dare repamusoro rapa mumiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vaJob Scala mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana uyu nedare ramajistrate mwedzi wapera vachinzi horomori. Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vati hapana humbo hunoratidza kuti vaScala munhu anogara achipara mhosva sezvo pasina pavakambobatwa nemhosva. Rimwe remagweta avaScala vaFred Masarirevhu vati vafadzwa nemutongo waturwa nedare panyaya yavaScala. Vati vaScala vanzi vabhadhare zviuru makumi maviri nezvishanu semari yechibatiso uye vati vasavhiringidzana nevafakazi kudzamara nyaya yavari kupomerwa yapera kutongwa.
So mutonga ati conclusion haisiriyo nekuti kusungwa kunzi wakasungwa pa 64 ibost in other words kuzvikudza kwaitwa navaScala kusinei ne case yanga iripo kwati pedare. Saka mutonga ati conclusion yakasvikwa nedare rakanzwa nyaya yebhera pekutanga yanga iri wrong.
VaScala vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekutenderedza mashoko emanyepo pavhidhiyo ekuti pane mwana ane mwedzi mipfumbamwe akarohwa nemboma nemapurisa akafa muHarare uye vakapomerwa zvakare imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vapandukure hurumende kuburikidza nemashoko avanonzi avakatenderedza aya. Asi mapurisa akaburitsa mashoko achiti mwana uyu mupenyu uye haana kukuvara kana kurohwa. Zvichakadai vechidiki veMDC Alliance vane chitsama varatidzirawo kwekanguva kadikidiki panew government complex vachiti havasi kufara nekusungwa kwakaitwa vaScala Chingono pamwe namuzvare Mahere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia inoti uwandu hwevanhu vakafa mukurwiswa kweimwe hotera muguta guru renyika iyi wasvika pagumi nevashanu. General Mohamed Nuh Gala, avo vainge vava pamudyandigere nemumwe vakuru vaurayiwa pahotera yeAfric ine mukurumbira mudhorobha iri. Chikwata chinopfurikidza mwero chealshabab chinoti ndicho chakauraya vanhu ava. Mapurisa anoti varwi vealshabab vana vakarwisa pahotera iyi vakaurayiwa. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakaratidzira muBrazil zvichiti mutungamiri wenyika iyi vajaya Bolsonaro vasiye basa nekukundikana kwavanonzi vari kuita kugadzirisa dambudziko rechirwere checoronavirus. Vanhu vakaratidzira maguta akaita seRio de Janeiro, São Paulo neBrasilia. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti vaBolsonaro havana zvavari kuita kuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemazana nemana kana kuti 224,000. Brazil iri kutevera America panyika dzine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi. Vana chiremba nevakoti vari kuti havana zvikwanisiro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti dambudziko rechirwere checovid-19 rinopera chete kana munhu wese akatora matanho ekuzvidzivirira. Nyanzvi idzi dzinotiwo vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi vanofanira kutevedzera zvinobva kubazi rezveutano pamwe nesangano reWorld Health Organization zvokuona kuti vazvipatsanura kuhama neshamwari dzavo kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzimai wekumberengwa amai Rura Mai Moyo vanoti vakazvitsaudza mushure mekunge baba vavo vakanga vabva kuUnited Kingdom vafa nechirwere checovid-19 sezvo vakanga vasangana nababa vavo pavairwara vasingazivi kuti vaive nechirwere ichi. Amai Moyo vanoti vakatora matanho anokurudzirwa nenyanzvi dzeutano pavakaziva chakanga chaita kuti baba vavo vashaye. Amai Moyo vanoti hapana munhu anobvumirwa kuvashanyira kumba kwavo kudzimara denda iri rapera hukasha hwaro. Amai moyo vanoti panguva yavaive vakazvitsaudza vaishanyirwa nevebazi reutano vachiongororwa kaviri pazuva zvokuti havasati vatombobuda mumba kubva musiwa 3 ndira.
Vanhu veMinistry of Health vaiuya kaviri pazuva vachiona kuti ine vane vanhu vandaigara navo hatina here mafizi. Saka takazvipa mutemo hatibudi gedhi kusvika 21 days takwana. Sii kuzosvika pakupera kwe 21 days takabva tanotestwa futi tikaonekwa kuti hatina COVID. Ndipo patakazotanga kubuda tichinyatsotedzera zvaitarwa neveutano.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vanoti chikamu chikuru chevanhu vanobatwa necovid-19 kana vakatevedza zvinokurudzirwa kuitwa nenyanzvi uye kuzvitsaudza kuitira kuti vasatapurirwa hama neshamwari chirwere ichi.
Almost 85% vanhu vanobatwa nechirwere vanorikavha vari kumba. Vanhu vari musafe isolation vanofanira kunge vachizoti kana vachinge vaona masymptoms avo akuwedzera vokurumbidza kumhanya kunotsvaga rubatsiro kuchipatara.
Dr. Matara vanokurudzira vanogara mudzimba dzakamanikidzana kuti anenge abatwa necovid-19 aende kunogara kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuitira kuti asatapurire chirwere ichi kuvamwe vake. Dr. Matara vanoti murwere uyu anofanirwa kudzokera kumba kana chirwere ichi chapera mumuviri make. Dr. Matara vanoti hama neshamwari dzinofanira kubata varwere vecovid-19 zvakanaka nokuti zviri kuonekwa kuti pane kusemwa kuri kuitika zvokuti vamwe vave kutorwara nepfungwa nenyaya yekusemwa kwavari kuitwa nevanhu vanofanira kunge vachivasimudzira nemashoko anonyaradza. Nyanzvi yeutano hwepfungwa Dr. David Mukwekwezeka vanoti dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havazi kuteerera yambiro dzavari kuudzwa nenyanzvi dzeutano zvokuti zviri kukonzera kuti denda iri rirambe richitenderera muvanhu.
Dambudziko guru riripo nderekuti vanhu havasi kunyatsoteerera yambiro dziri kupiwa nana mazvikokota weutano.
Joseph haina kunzwa kubva kumukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi sezvo vasina kubatika panhare mbuzha yavo kana kupindura mivunzo yavakatumirwa. Asi kanzuru yeHarare ine hurongwa hwekuongorora pamwe nekurapa pachena chirwere cheCOVID-19 muzvipatara zvayo nemakiriniki makuru 12. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezveutano parimire panyaya yedambudziko iri asi vakafanobata chigaro chemunyori mubazi iri vaRobert Mudyira Dima vakaudza vato rive nhavo svondo rakapera kuti pane hurongwa hwekutsvaga mari yekubatsira mukutengwa kwenhomba yeCOVID-19. Zimbabwe iyo iri kutatarika munyaya dzemari iri kushandawo neWorld Health Organization muchirongwa cheCOVAX icho chakanangana nekuwanira vanoshaya nhomba yeCOVID-19 vanosvika mamiriyoni matatu munyika. Chirongwa cheCOVAX chiri kufanirwa kutanga mwedzi uno. Kudzamara chirongwa cheCOVAX chatanga vanhu vakawanda vakata saamai ruramai moyo vachagara vachityira mhuri nehama dzavo kuti dzinogona kubatwa nechirwere ichi sezvo nhomba yacho isati yava kuwaniswa
veruzhinji muZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chedu che live talk na 8 p.m. nasiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera regai tipotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanhu 24 vofa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvosiya Zimbabwe ichingori iyo nyika iri kutevera South Africa pauwandu hwevanhu vakawandisa vafa musadhiki nechirwere ichi. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vafa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yotenga nhomba yekubatsira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mushonga unosvika miriyoni imwe chete uchipinda munyika iyi nhasi. Hurumende yeBritain yotemera zvirango kugurukota rezvevasori vaOwen Ncube nevamwe vakuru vemauto. Miriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Joana Mamombe, Muzvare Netsai Marova naMuzvare Cecilia Chimbiri vosungwa uko vaJob Scala vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuNhlolanja 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza.
Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe.
For mina, I don't think I will volunteer to be vaccinated ngoba ngisafunqale ngibona abanye be-vaccinated. Maybe next month or March, yes.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele South Africa. I-United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake baba kulezo zikhundla sebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedu eZimbabwe. Labo abantu bagoqela owayengummeli wembaro edale lephalamende lobe ngumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court uJustice Clement Peering. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Ikhulumeli sebandla le-National Patriotic Front NPF umnumzana Jelas Mawarire ubeye ngemfa owayengummeli wembara edale ephalamende umnumzana Tendai Sabanu. Ongumbiko ophinde wagcizelelwa ngwakwaba ngumphathintambo kakhulumende umnumzana Sevia Kasukuwere. Usabano waba ngummeli wembari ngomnyaka ka 2013 ngemva kokunqoba intatheli zindaba u-Eric Knight. Omunye njalo obulewe umkhuhlane lo ngobe ekhokhela inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema. Imfaka Siyachitema iveze ngumsakazo we-Diamond FM wona othi abemuli bathi ukhulelwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Omunye njalo osebhubhile ngumahluli womthethwandaba we-High Court uClement Phiri, yena ukufa kwakhe okuchazwe ngumahluli omkhulu uJustice Luke Malaba njengokulahlekelwa okukhulu kwelizwe. Embikweni wakhe ophume kuphephandaba le-Herald, uMalaba ududuze imuli yakoPhiri emele inhlanganiso ye-Judicial Services Commission esithi wayengumahluli owayesebenzela ilizwe kanzima. Ngomnyaka ka-2015 wakhethwa ukuba ngumahluli wedayile High Court ngenyanga kaMfumfu. UPhiri uchiye umkakhe uMpho Phiri abantwana abane uMario, Palesa, Felistas, noDimpo. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle uDokotela Henry Matsorela ukhuthaza uZulu angayekethisi ekuzivikeleni.
This really calls for all citizens to take more precaution to prevent the spread of COVID-19. This means we must
ukuze sinqabele inani labantu abayala besifa ngomkhuhlane we-COVID-19. Kusho ukuba kumele siqhubeke silandela indaba zeziqondiso ze-COVID-19 ezifana le-social distancing, ukugeza izandla ngesepa, lokwenqabela ukuhamba-hamba emakhaya noba emadolobheni.
Traveling unnecessarily in town or in the villages.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishava, yena othi uZulu kumele ame umkhuba ukuhamba-hamba.
Siyananzelela ukubana ama cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana nxa unanzelela kwathi kuqala ama case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze lockdown ukuze umkhonomi lawo uncediseke ngcono. Sinanzelela ukubana ama cases asesiya esengeza. Esinye isizathu singaba ngesokuthi abanye abantu ngabavela ngaphandle kwelizwe.
Ushaba uqhubeka ixwayisa uZulu ukuba impi yokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 ikhanya izathatha isikhathi eside.
Lo mkhuhlane usasekhona, uza kuba khona okwesikhatshana. Inkuthazo ekhona izahlala ingeyokubana abantu kasizigcineni, kasihlaleni sigeza izandla, kasigqokeni amamaski lapho siphuma ngaphandle, and let us practice the safe social distance.
Kunje kufe abantu abangamashumi amabili lane 24 bebulawa yi-COVID-19 izolo kuphela eZimbabwe. Osokukhuphula inani lasebekhulelwe yilo mkhuhlane wabedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili 1217. Abahlole batholakala beligciwane leli bedlula ikhulu 115, bengize inani laya kwabazinkulungwane ezingamashumi amathathu lantathu 33388. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane wodwa basila sebezinkulungwane ezidlula amashumi amabili lane 26044. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ijekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus isifikile kwele-South Africa. Leli lizwe yilo elihlaselwe kakubi ngumkhuhlane lo okwedlula wonke akuzwekazi le-Afrika, osokubangele ukuthi lamukelwe ngenjabulo ngabaningi loba nje bakhona abangalamukeliyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele-South Africa.
Ukufika kwejekiseni lomuthi wokuzivikela ku-coronavirus owe-vaccine ye-Oxford AstraZeneca elilungiswe yinkampani ye-Serum Institute of India kukhange iziphathamandla zikahulumende ogoqela lomongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayizibonela ngawabo amehlo lomuthi ufika esilindweni sendizamchina ese-OR Tambo International Airport eGoli.
Well, we are delighted. The vaccine.
Sithokoze kakhulu ngokufika kwalo umuthi.
Happy, and I will also be covering it tonight.
South Africa esilabantu abedlula isigidi lezinkulungwane ezingamachumi amane over 1.4 million ababanjwe yilo mkhuhlane, labedlula izinkulungwane ezingamachumi amane lantathu over 43,000 asebefile ngokuqala eAfrika jikelele ukuthola lo umuthi. Uhulumende uthi amajekiseni ayisigidi 1 million doses awathole lamhlanje azaba ngawesebenzi zempilakahle labanye abafakwe umsebenzi wabo engozini yokuthola i-coronavirus. Phakathi kwayo nalinyanga futhi kuzalandela ezinye ijekiseni eziyingxenye esigidi. Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zwelimkhize uthi kuzathi kusiyaphela umnyaka abantu abayizigidi ezingamachumi amane 40 million sebewutholile lomuthi kwele South Africa.
We are quite excited with this, but we are actually
sizasebenza kanzima ukuthola umuthi ozakwanele bonke abafanele bawuthole.
Vaccinate all those that need to be vaccinated.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezemukele ngendlela etshiyeneyo ukufika kwalomuthi. Unkosazana Sharon Masuku uthi yena okwakhathesi akakazimisela ukuthola lo umuthi.
For me, I don't think I will volunteer to be vaccinated ngoba Usafuna ukuqala ngibona abanye bevaccinate. Maybe next month or March, yes. For now, why? Baba hamba abanye bakhululeke bayihlatshwa, mina hayi ngizabona bona nxa sezivela hlatshwa. How do they react? I'm just afraid of safety.
UMnumzana Ntuthuko Mpofu yena uthi akalaqiniso ukuthi ma eliphiwe ithuba awemukele kumbe hatshi.
Ma sikhuluma ngale ndaba ye-vaccine, ngile njabulo enkulu kakhulu nokukhathazeka. But ingakusho ukuthi abazayithatha le vaccine bazifisela inhlanhla ngoba kuzenza umahluko empilweni zabo lempilweni zethu.
Kodwa-ke uMnumzana Nomendladla uthi ulindele ngamehlo abomvu.
Mina angifili bad because ngikhule ngayo le nto. That's because why. Isikhathi sisakhula thina bebasithumele esikolweni basitshele ukuthi azazi izandla zizojova. Basivalele esiki le izozayo thina singayazi ukuthi izozo bona bayazi.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Zwelimkhize utshela bezindaba ukuthi akukaziwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zizangena yini kuqula lakuqala labazathola lumuthi kumbe hatshi. Uthi nxa bengena bazangena kuphela ukuthi bakhuthaze uZulu Makhaza ukuthi awumukele lo muthi. Kodwa uMnumzana Mkhize uthi kusazothatha phose amaviki amabili abantu bengakaqali ukuhlatshwa amajekiseni alo umuthi. Uthi lo muthi kuzafuze uhlolwe uhlonzi lwawo bese ubalwa ukuthi wenele yini isigidi. Bafuna njalo ukufeza inhlelo zokuthwalwa kwawo ususiya lapho abantu abazahlatshelwa khona. Uhulumende weZimbabwe layo usanda kumemezela ukuthi usefake eceleni izigidi ezilikhulu zamadola 100 million dollars eyimali elungele ukuthenga umuthi wokuvikela i-coronavirus. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
United Kingdom isiyethese iziphathamandla zomvikela ezine zaseZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala obona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Dominic Raab, ubike ukuba uhulumende wakhe ukwenze ngenxa yokuba yibo abakhokhelayo ngokwephula ilungelo loluntu eZimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla ezifakelwe izijeziso zenotho zigoqela umphathintambo okhangele ukuvikeleka kwelizwe, umnumzana Owen Ncube, umqondisi wohlangothi olwe-Central Intelligence Organization, umnumzana Isaac Moyo, usikomitshi wamapolisa uCommissioner Godwin Matanga, kanye lomnumzana Ansile Msanyathwe okhangele ukuvikelwa kukamongameli. Izijeziso lezi ziyabavimba ukwethekelela kwelebhilithani kanye lokubamba imali lempahla zabo abalazo lelo lizwe. Umnumzana Kindness Paradza, umgcini sihlalo wekomiti yedalele parlamente ebona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi isinqumo esithethwe ngelebhilithane siyamangaza.
Actually, we were all surprised with this move by the British.
Sele simanga ngalokho kwenziwe yiBritain ngoba isikhathi sonke lesi besixoxisana labo ngokukhumisana umlotha. Lesi sehlakalo sisithathela idlabuzane lokuxoxisana labo, kodwa ke sizaqhubekela phambili sikhulumisana labo. Ngikhuluma nje lamuhla ngikhulume lomeli weBritain ngibuza ukuthi kambe bekubalulekile na ukuthi kufakwe izijeziso lezi, ngoba bengela bufakazi bokuba laba abantu abane yiwo abathumeza abazovikela benza lokho abakwenzayo.
It could do stall some of our enthusiasm in terms of re-engagement.
Kodwa ke obambe isihlalo sokudlelana kwamazwe usikhwica mfundo Amon Muriro utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende kakaphendulisi inqumo esithethwe ngelebhilithane okwamanje, ethi basalungisa impendulo. Kodwa kulabanye abasola isinqumo sebhilithane. Omunye wabo ngumnumzana Greta Sibanda, umgcini sihlalo wemhlanganiso evuselela umhlanhlandlela.
Ukubekwa kwezijazi solezi okusokwenziwe eBritain kuziphathamandla zikarhulumente kusobala ukuthi iBritain ilokhu izithi yona ngubaba, ilokhu izithi yona ingumama waleli lizwe. Kubantwana beZimbabwe lokhu kusobala ukuthi basazotshisa izitina ngotshani, kutsho ukudubeka, ngoba ilizwi leEngland lona liyilo lodwa nje lilalelwa ngamazwe wonke awomhlaba. Lokhu kusho ukuthi iZimbabwe akusela muntu ozabuya abuye elimeni layo leli elithi iZimbabwe is open for business.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, usekela eleBritain, ethi lokhu kuveza ukuthi uhulumende lokhe engemukelwa kwamanye amazwe.
Kuyatshengisa ukuthi uhulumende usazothatha isikhathi eside ukuthi ebe accepted ngohulumende bangaphandle kwamazwe. So mbona ngazathi uhulumende wethu kufuzethi kube yinto emcacelayo ukuthi ulokhe engaka improve kuma human right, uloke engaka improve ukuze indlela aziphethe ngayo abantu.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi eleBritain liqondile ngokuthatha lelinyathelo.
Akumangalisi lokho esikubona kusekwenziwe yi-UK, ngokuba impilo yabantu beZimbabwe ilokhu inzima, amalungelo abo lokhu ehlukuluzwa, umthetho lokhu ungahlonitshwa, i-constitution ingahlonitshwa.
Umnumzana Matthew Sibanda owebandla lezaphu uthi lokho kumele kube yimfundiso kuhulumende weZimbabwe, ngoba amabandla ezombusazwe engakhululekanga.
Kuthi bazama ukuthi batshengise uhulumende waseZimbabwe ukubana no, abantu beZimbabwe abala free democracy.
eleBritain elithi imigoqo le ayivikeli ilizwe labo ukuthi liqhube kumbe lisungule ibhizimusi eZimbabwe, ethi okwenza izizalwane zeBritain zingathakazeleli ukwenza ibhizimusi kuleli yikuswelakala kwemithetho eqinileyo kungatsha zikahulumende, ukuxega kwemithetho ekhangele impahla kanye lokuhluleka kwemithethwandaba ukusebenza ingangenelwanga ngabezombusazwe. eleBritain elithi njalo uphenyo olwenziwa yiMotlanthe Commission lwathola ukuthi abezomvikela babulala abantu abayisithupha, balimaza abangaphezu kwamachumi amathathu ngemva kokhetho, njalo basebenzisa udlame ukuthi bamise abantu ababetshengisela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapholisa namhla abophe iziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu ezibalisa unkosazana Joanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Imarova, kwathi esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Sikhala sakhululwa ngemali yesibambiso yebheyo. Amagqwetha amela abathathu ababotshiweyo athi akukacaci ngokusemthethweni ukuthi babotshelweni. Kodwa bake bahlala intolongweni ngomnyaka odluleyo besetheswa icala lokuthi baqamba amanga ngokuthi bathunjwa njalo bahlukuluzwa ngamapholisa. Ibandla le-MDC Alliance lithi liyakusola ukubotshwa kweziphathamandla zalo kanye labanye abalwela ilungelo loluntu. Sixoxa lo nkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance.
Sengani uhulumende lo uhulumende ojonge ukukhathaza kumbe ukuharasa abantu besifazane, especially abakupolitics abaphikisana lohulumende, ukwenzela ukuthi iyethuse abanye omama abangabe befisa ukuthi bangene kumzabalazo lo wokukhulula ilizwe leZimbabwe. Siyakhathazeka ngoba amankazana amathathu lawa ahlala esentolongweni kathesi nje namuhla bebehambe ukuya ku-court case yabo. Esithemba ukuthi khonapho yikho kuvuke okubangela ukuthi babotshwe. I think uhulumende ubona ukuthi amankazana la aqinile, bengabanye ngakudala bangena emlindini, kodwa sibona amantombazana la alokhu ephuma emphakathini bekhuluma ngezinto ezimbi ezenzakalayo. Sababona futhi bekhuluma ngendaba ze-gender based violence, bekhuluma kwabuhlungu, bekhuluma lendaba yabo ukuthi uhulumende wabahlukuluza kanjani. Yindlela yokusayilensa kumbe yokuthulisa abantu abavocal. Kuyafana nalokho kwenziwa kubo-Ophel Shingonola, bo-Jacob Ngaruvum, labo-Fadzai Mahere. Kuyafana, uhulumende lo mina ngibona ngazani uzonda abafazi kakhulu.
Siyabona njalo ukuthi umnumzana Sikhala uze wakhululwa ngemali yesibambiso ebail namuhla. Ulithini ngalokho? Amalungelo abantu yalokho esephulwa yini kumbe hayi kulandelwa umthetho?
Yeah, amalungelo oluntu alokho esephulwa eZimbabwe ezithandekile. Ukunikwa kwebail uSikhala mina ngiyamangala abantu besithi congratulations yani ubengamelanga botshwe vele in the first place ngoba akalacala uSikhala wayengelacala, uNgarivumo wayengelacala, uMahere wayengelacala, lo Alan Moyo umntwana lo lokhe ebuholela esejele akula lutho olwenziwayo ngenxa yokuthi wakhuluma nje wama emphakathini etshela abantu ukuthi izinto kazimanga kuhle esikolo, abafundi akula mali, abazali abala mali. And uyangakhangela zithandekile, mina into engimangalisayo ukuthi zona izinto esizibona zisenzakala kathesi yizi izinto ezazisenzakala ngesikhathi sikaSmith. Yikho obaba bethu labobhuti bethu baphuma baye empini besiyalwisa khonokhu ngaphathwa kuthi khonoku kwephulwa kwamalungelo ethu, khonoku kuphathwa njengathiwa kasisobalo. Yikho sathi kulwela khona lokhu, sesiphinda sethi kubona futhi njalo sesinozivuse thina sithi sesikhululekile, kodwa sokuwesa than lokho okwakuyikho khona kusesengumbuso wamakhiwa wamabhuti.
Lowo ngunkosikazi Barbara Tanyanyiwa obona ngokwethulwa kwembiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Ngakwelinye icele, inhlanganiso ebona ngokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission isimeme isiphathamandla samapholisa umnumzana Erasmus Makota ukuthi imbuzisise ngokuphathelane lenkohlakalo. Ku-Live Talk namhla sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Ngesikhathi eZimbabwe lilwisana lesifo se-COVID-19 lomomo womnotho olokhu uqhubeka wonakala, ingcitshi kwezempilakahle zikhuthaza abantu ukuthi baqakathekise impilakahle yabo ngokulondoloza ukuhlanzeka lokubona ukuba imuli zithola ukudla ukwakha umzimba ukuze wenelise ukuzivikela emkhuhlaneni. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
UZulu ukhala ngokuthi udubo lokusilela kwemali lokudla kwengezelelwa ngama-lockdown okulwisana ne-COVID-19 kubenza bengenelisi ukufinyelela ukudla okwakha umzimba zikhathi zonke. UDokotela George Danda wenhlanganiso ye-Genesis Health uthi kuqakathekile ukuba abantu bekwazi ukuba impilakahle yabo ivela kwindlela abaphila ngayo labakudlayo kuqala, ungakakhangelwa udaba lokudinga usizo lokwelatshwa sebebanjwe yimikhuhlane.
Kudingakala ama-micronutrients, ama-minerals, ama-vitamins akha umzimba.
Udokotela Danda uthi abantu kabasebenzisa abalakhwethuzane babuyele njalo ikakhulu ekudleni kwendulo okunjengabonyawuthi amabele lokunye. Inhloliso yenziwa ngenye ingcwethi uMakhosi Mahlangu uthi yamkhomba obala ukuba ukudla kwemvelo okwendulo okutholakala nxa izulu lingana kuqakathekile kakhulu ku-nutrition yabantu.
So ukudla kwesintu ukudla okwekudliwa ngabokhokho izinto engizigalelayo njenga intethe lenswabanda lezinhlwa izinto engiyabe ngizikhangele ngiyabona ukuthi lezi zinto lokho ezidliwa emakhaya.
Unkosazana Shelly N Mpofu wenhlanganiso ekhuthaza ukudla okwakha umzimba e-Makadesh Nutrition and Health uthi ukudla kakungabi ngokokuqeda indlala lokugcwalisa isiso kuphela.
Sesithi good nutrition sesikhuluma ngokuthi ama-nutrients lawa atholakala ekudleni ayachiyana ama-quantities adingakala ngomzimba like the amount ye-protein oyithola emzimbeni ayisezifana le amount efunwa ngomzimba e-carbohydrate kuyachiyana.
Uqhubeka echasisa ngokudla okumele kufakwe emganwini.
Like maybe udle umgano wakho ule carbohydrate, protein, fat, vitamins and some minerals and water. And
yeah,
konke kube in that meal. That becomes good nutrition. Ngoba umzimba wakho usophile a little bit of everything.
Iningi lengcitshi zezempila kahle zithi amanye amazwe akulumkhono afana labo Namibia aselima izilimo zendulo. Ngakho ke zikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba laye enze njalo ngoba ukudla okunje kutholakala lula kuleli njalo okunye kwakho kuncedisa ukwakha amasotsha omzimba okuzivikela emikhuhlaneni okubizwa ngokuthi ngama-immune boosting properties. Uhulumende ngokwelakhe icele wabeka uhlelo lwe-scaling up nutrition esebenzelana lehlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bethole ulwazi belime lokudla ukudla okwakha umzimba lokuqinisa ukuze wenelise ukuba lamasotsha okuzivikela emkhuhlaneni. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umsakazo weVoice of America namhla unanza iminyaka engamachumi phosa ayisithiyangalombili 79 yokusungulwa kwawo. I-VOA isakaza indima ezingamachumi edlula amane emazweni omhlaba ilalelwa ngabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amathathu 280 million ngeviki. Umsakazo lo wasungulwa ngomnyaka ka-1942 nguhulumende weMelika ngenjongo yokuvimba athi ngamanga ayisethulwa ngamajelimana. Okwamanje isebenzisa inkundla yezimbalwa ekwethuleni indaba lembiko etshiyeneyo ezigoqela umabonakude iradio lezebulenjini. AbeZimbabwe abalandela umsakazo lo bathi bayakujabulela ukwethulwa iStudio 7 eyingxenye yeVoice of America.
Umsakazo usebenza kahle kakhulu since waqalayo sule minyaka le engaka umsakazi wami. Kodwa sibe sicela like likuguqule kancane ukuthi emsakazweni kuhlala kukhulunywa ulimi olulodwa kuyilo oluqalayo phambili. Ilimi eZimbabwe ziningi loba lingasifakela ulimi kulesikhala ngakulamavenda kunamatonga kwimhlobo eminingi kodwa into emangazayo umsakazi wami ukuthi liqinisa ilimi ezimbili. Ulimi oluhamba phambili isiyona sokusuka kulandela isiNdebele. Laba abanye abaseZimbabwe asibantu yini? Ngoba lobu ubheka kumabona kude ku-TV yaseZimbabwe kuqala isiyona kube sokulandela isiNdebele sokuphelela lapho izindaba zakhona. Laba abanye abantu abaseZimbabwe njengoba kuyimhlobo siyimhlobo eminingi etshiyeneyo. Indaba singazake sibone loba emsakazweni kuke kuqala ulimi lwesikhalanga loba ulimi lwesitonga loba ulimi lwesinambi.
Alec Nyato okhulumayo.
sibonga lomsakazo selokho ngaqala ukulalela mina ngo-2007 ngiyabonga kakhulu
umsakazo ka Studio 7 The Voice of America ukuma lokuqina kweqiniso ngikini ngeqiniso ungathi usungule izolo kodwa ngenxa yokubana usebenza ngeqiniso njalo ngeqiniso yikho lokhu mingazani uvulwe izolo kawuye phambili ngeqiniso kumele iqiniso unganyikinyiki ungethuselwa ume siwusekele lathi abantu abalalela uStudio 7 ngiyabonga ngusogogwana lejombe
isisikhano kamavoyisi enu bakithi saluthesa ti radio ayisekho emoyeni ungataleli sithathe ngathi lula sikwazi sidine kube lokho sikhuluma ngento one iradio kayisekho emoyeni asalitholi dina asikho kwi-intanethi laba nje sihlala sezinise emsebenzini so besilalela kuradio so iradio ayisekho ku-909 sisicele sasadini ukuthi sicela lesinike ichaneli selikiyo andini elathi amachaneli azatshintsha kwathintini so sicale mina lisitshele ukuthi lizibelisithumezele amameseji abantu abaningi basalilalela sisakwazi sizokuthunyelwa ngabanye ukuthi lalela la lalela la into soyithunyelwa umuntu
Mpumelelo Mafu ngikhuluma ngiseSt Luke's mina ngithanda ukubonga umsakazo weStudio 7 ngendlela osethulela ngakhona izindaba usikhumbuza kudala iZimbabwe iseseyiZimbabwe kuseselo Radio 2 kuseselabo Ezra Chisa Spanda sisizwa indaba yezimqotho sithi ngabe uStudio 7 uyaqhubekela phambili esinika izindaba ezihlelekile eziliqiniso ngoba indaba zakathese sesizizwa kuRadio yakithi hayi azisazwisiseki vele awulathando lazo ngoba zile ziyosekelo kubandla elithile kakhulu esikhathini esiningi zifuna ukuthi khuluma ngokufunwa ngupresident obusayo kumbe iparty ebusayo aziniki ubufakazi obugcweleyo la kwamanye amacele so Studio 7 simlalela ngcono
Laba ngabantu abasithumezele imilayizelo yabo ku WhatsApp bekhuluma ngomsakazo we Voice of America. Balichumi abadlali benguqu abadabuka eZimbabwe abayenelise ukudlala ngempela viki edluleyo esigabeni seDStv Premiership kwele South Africa. Intathezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha loludaba ngokugcweleyo.
Ngakho nokusimtizwa ngeyedwa umdlali wesizalwane sakwele Zimbabwe onilise ukulithayela emambuleni kumidlalo edlalwe ngempela viki yedluleyo kusigaba seDStv Premiership elizweni lase South Africa kubadlali abalichumi abakulela abaphatheke kumidlalo yesigaba seDStv Premiership abayisithupha abagoqela layo umtizwa abangene besuka ebhentshini okuyinto omlandeli womdlalo wenguqu bangani zozathi kumele kuguquke
ukungadlalwa komdlalo wenguqu kwele Zimbabwe ngenxa yeCOVID-19 ngisho ukuba abadlali abanengi abazaphatheka kankaso ukudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Cup of Nations bazavela phandle kwelizwe ngaleso sizathu ukuqhakathekile ukuba laba abadlala kwele South Africa iningi labo abavele beyingxenye yeqembu lesizwe batholakale bedlala emaqenjini abo ukuze babe sesimeni esihle esokuba bengadlala kuqembu lama-Warriors
Abadlali abadlale kusukela imidlalo iqala ngababalisa uWashington Arubi ongunozinti weqembu leChakuma Chama Tivandila lona elichayo nge-1 kanyange leBloemfontein Celtics elidlalelwa nguRonald Fumbidzai layo liqalisileyo ngomgqibelo omunye nguDivine Lunga weqembu leGolden Arrows lona elinqobele Maritzburg United nge-2-1 njalo uhlohle igoli labo elesibili ngumtizwa yena oqale esebhentshini wangena ngehlandla lesibili lomdlalo ndawonye loDeni Phiri yena ongene sekusele imizuzu eli-15 ukuba umdlalo uphele uViti Karuru layo liqali lelapho iqembu lakhe leBlack Leopards libhaxabulwa nge-3 kanya ngele TS Galaxy ngomgqibelo uWillard Katsande ungene ivela ebhentshini lapho iqembu lakhe leKaizer Chiefs lichaywa nge-2-1 ngele Orlando Pirates lona elingaphanga uTerence Tsukamanja ithuba lokudlala loba nje kade ehlezi ebhentshini ngomgqibelo njalo uIvans Rusiki kanye loGuda Mahachi labo bangene besuka ebhentshini ngehlandla lesibili lomdlalo weqembu labo eleSupersport lona ebedlala leleSwallows njalo lomdlalo ophele zingutshikelo bhanqa 1-1 ngolwesihlanu ubuthelo zencube la ungene ngehlandla lesibili emdlalweni obuphakathi kweqembu lakhe leAmaZulu leStellenbosch bona ophelele amaZulu linqobe nge-2-1 iqembu leMamelodi Sundowns elisetshenzelwa ngoCaptain weqembu lamaWarriors uPeter Ndlovu selikhokhela ngemiklomelo emihlanu phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokudlala imidlalo elithumi lanhlanu njalo linqobe leChippa United nge-2 kanyange sonto endaweni yesibili kuleqembu leSupersport lona khona iliqeqetshwa isizalwane sakwele Zimbabwe uKaitano Tembo kanye leliswalo amaqembu lawo omabili alemiklomelo engamachumi amabili lathoba mnembili kusithi eleSundowns lemiklomelo engamachumi amathathu lantathu. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lilokhu liqonga inani labalezikhundla eziphezulu kumbe abake babalazo asebebulewe yi-COVID-19 ngesikhathi lomkhuhlane ususidla ubhedi weZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.